Ana Agnes Prenda anochengeta mambedze mukaka papurazi ravo riri kunze kweguta reBulawayo izvo vakatanga kuita mugore ra 2019 vaine mombe imwe chete. Nekuratidza chido chavo chekusimudzira basa ravo vakawana rutsigiro rwakavawanisa mhou shanu pasi pechirongwa chaitsigirwa nehurumende uye dzimwe shanu pasi pechirongwa chinotsigirwa nemubatanidzo wemakambani anogadzira zvigadzirwa zvinobva mumukaka weDairy Processors Association of Zimbabwe.
Tanga tichikama 15 liters chaidzo tichitakura nebhasikoro tichiendesa kune vana mazvikokota vanozouyisa mushelfu tichitonyara tasvika ipapo zvino zvandine 15 liters yangu mumwe une 60 liters zvinofamba sei.
Papurazi raamai Kwenda ndipo paitirwa mabiko efield day ekucherechedza zuva remukaka wemombe reworld dairy day iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa1 chikumi kubva muna 2001. Sangano refood and agriculture organization kana kuti FAO rakatara zuva iri senzira yekuratidza kukosha kwemukaka sechikafu chinobatsira kupedza nzara pasi rose. Amai Kwenda vanoti vanoziva chose nezvenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuti pane maonero ekuti mombe ndidzo zvipfuyo zvinochengetwa nevanhu zvinokonzera zvakanyanya dambudziko iri sezvo dzichibudisa mweya wekufema unonzi methane uyewo dzichida mafuro ayo anobva mukutemwa kwemiti. Asi vanoti kwave neruzivo rwakawanda runoita kuti pave nenzira dzakasiyana-siyana dzinogona kubatsira kuderedza kana kudzivirira izvi.
Ndove yaitwa nemombe iri kushanda. Tinotora ndove yedu toisa mune chinonzi chibiodigester. Chopika ndove iyoyo kobuda gas. Gasi iroro ndo rinopikiswa pano papurazi. Saka zvese tinoshandisa. Vari kunyanyisa kutokanganisa nyaya yecarbon footprint. Pamwe mafactory aya ari kutogadzira mafertilizer.
Amai Tendai Marecha ndivo mukuru wesangano rembatanidzo weDairy Processors Association of Zimbabwe iro rinosanganisira makambani makuru akaita seDairy Board Zimbabwe, Denbay nemamwe ayo anogadzira zvidyiwa nezvinwiwa kubva mumukaka. Vanoti mubatanidzwa uyu uri kushanda pamwe nevarimi nehurumende mukuita zvose zvinobatsira kuti mukaka uwanikwe nenzira dzisinganyanyo kukanganisa mamiriro ekunze.
Mhou dzedu tiri kuedza kuti dzikavandudzwa dzikatipa mukaka wakati wandei pamhou imwe neimwe. Ndove yatinozoburitsa pamhou idzodzo tikazoida kuiti tione kuti saka lita rimwe chete remukaka ratiburitsira ndove yakawanda sei. Tinoona kuti lita remukaka riri kutibudisira ndove shoma. Zvinozobva zvareva kuti kunyangwe iyo carbon footprint tiri kutoiedza zvachosewo kuti iderere.
Admo Waniwa ndiwo mushandi mukuru anoona nezvenyaya dzemukaka kana kuti chief dairy officer mubazi rezvekurima. Vawaniwa vanoti pari zvino munyika mune mombe dzemukaka dzinosvika zviuru makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000. Vanoti munyika munodyiwa mukaka unosvika marita mamiriyoni zana nemakumi matatu kana kuti 130 million liters pagore uye gore rapera nyika yakawana marita mamiriyoni makumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 91 million vachiti vari kushanda pamwe chete kuedza kuti nyika iwane mukaka unoikwanira asi zvichiitwa nenzira inobatsira kudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze.
Kukurudzira varimi vedu nevanobika mukaka vati vashandise nzira dzekuti vawedzere kugreenhouse effect iya yekuti greenhouse effect pachirungu. Tiri kukurudzira kushandisa masolar energy ma renewable energy sources pavaita basa ravo.
Zimbabwe nhengo yeEastern Southern Africa Dairy Association pamwe neInternational Dairy Federation uye mugore ra2016 yakasaina chibvumirano cheRotterdam Dairy Declaration icho chinokoshesa kuti bandiko remukaka riite chikamu charowo pazvinangwa zvesustainable goals izvo zvakanangana nekuchengetedza mamiriro ekunze, kupedza nzara uye kuve nemikana yakaenzana nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzana Musengi.